Maneraka nakamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitetenyura tiri muWashington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manero akanaka vatereri, tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wemuvhuro kukadzi 17, 2025. Makateerera kuStudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vanodzokorora kuti havasi kuda kuramba vari pachigaro kusvika 2030. Asi bato rezano PF riri kuenderera mberi nekurudzira yekuti bumbiro remitemo rivandudzwe kuti vaMnangagwa varambe vari panyanga. Vagari vemusha weHighfield nerugare muHarare vochema-chema nekupiwa mvura yakasviba nekanzuru. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa nhasi vadzokorora zvakare mashoko avo ekuti vachatevedzera bumbiro remitemo vachiti havasi kuzopfuura nguva yavanofanirwa kunge vari muhofisi iyo inopera muna 2028. Vachitaura pamusangano wavaita nevapepeti venhau vabva kumasangano akasiyana-siyana vaitirwa kumuzinda weState House muHarare nhasi, vaMnangagwa vati kana matemo avo maviri apera, nyika nebato zvichaenderera mberi nekusarudza achavatsiva, vachiti izvi zvakajeka sezuva. Mutungamiri wenyika vatiwo ivo vanofunga kuti avo vane ZANU-PF pamwoyo vanotevera mitemo yeZANU-PF, vachiti kune vamwe vari muZANU-PF asi mukati memwoyo yavo vasiri muZANU-PF asi vachipfeka mbatya dzeZANU-PF. Asi pavanga vachitaura mashoko aya, vakuru muZANU-PF vanga vachiti bumbiro remitemo richavandudzwa kuti vaMnangagwa varambe vari panyanga. Mukuziya nezvenyaya iyi, tabata mukuru muhofisi inoona nezvekubudiswa kwemashoko muZANU-PF vaFarai Marapira.
Tataura mukuru vati ivo vachazama kuti vandikonvince kuti ndipfuurire sezvavari kuda. Ivo ndichazama kuti ndivakonvince kuti aiwa ngatisadaro. Izvi zvinongoreva kuti iyi nhau iri kutaurirana mukati mebato haisati yava nhau yapedza kutaurirana. Ende zvinoratidzawo kuti tine dhemokrasi mukati mebato redu reZANU-PF rekuti vanhu vanotendedzwa kuti vataure vachitaurawo zvichemo zvavo, zvido zvavo, vachizvisvitsawo kuvakuru. Ende vakuru mazvese kutaura kwavo as a true democracy and leader havangotori mashoko evanhu vongomarasira kure, vosanga mavo vachiti ivo I will try to convince varuda kundiconvince, kureva kuti mukuru anokoshesa kutaurirana nevatsikiri vacho.
Asi ivo vari kukurudzira vaMnangagwa kuti varambe vari pachigaro, sei vasiri kutambira zviri kutaurwa nemutungamiri wenyika vari mutungamiri webato, tichiona kuti akasike kutanga vaMnangagwa vachizivisa kuti vachateera bumbiro remitemo?
Tinodaro ndechekuti ivo somunhuwaka makaita vachitaura kuti the voice of the people is the voice of God. Saka vanhu vanenge vachitsigirawo izvi vanenge vachitaura vachiti ivo nerimwe remazuva tingangodzikwawo chatinoda, nekuti zvinoda vanhu zvinosiyana-siyana. Saka isu mubato weZANU-PF tikuratidza kuti hatina chatinorambidza vanhu kuda, hatina chatinorambidza vanhu kutaura, hatina chatinorambidza vanhu kushuvira. Zvichiratidza kuti isu mukati mebato redu taaneveri machiwa dhemokrasi.
Asi kava Marapira, takanzwawo vamwe vakaita savageza vari mubato reZANU-PF vari kuti aiwa mutungamiri wenyika ngaachizorora. Taakunzwa vaakutotukwa nevamwe mubato, zvichireva kuti dhemokrasi yamuri kutaura kai inongoshanda divi rimwe chete.
Vose vagenda hapana vavarambidza kuti vataure zvavanoda kutaura. Chakanesa ndechekuti vanhu vakaramba kuti vageza vawanikwe vari ivo vanotorofodza mutungamiri wedu weZANU-PF, vachivataura zita ravo mukati yemashoko asingavati mukati yemashoko anotorofodza. Vageza havarambidzi kufunga zvavanoda kufunga, havarambidzi kutaura zvavanoda kutaura.
Asi tingaona here mutungamiri webato va Munangagwa vachiudza nhengo sezvavaita nematore venhawichi kuti aiwa musazvinetsa henyu mubato ngamuve nekugadzikana. Ini ndakataura kare pandimire.
Ndo ndataura ndikati bato rezanupiyo rine nzira dzavo dzakawandawanda dzekuti rinosva iro pakugadzirisa nyaya dzavo. Saka isusu mukuru kana achingataura izvozvi hatizivi kuti mastructures acharesponda nekuchiii. Masati achapa munhu ndiyo muchigashira here kana mastructure acharamba achiti aiwa ngavapfuurire.
Vanga vari mukuru muhofisi inoona nezvekuburiswa kwemashoko muzanupf vafarai marapira vari parunare muHarare nestudio 7. Tabatawo nyanzvi mune zvematongerwo enyika vachitungamira sangano reUnderhill Corporate Solutions Dr. Eddie Mahembe kuti tinzwewo maonero avo.
Mashoko andamanzwa endi hakusi kwekutanga vamunanga vachidaro nonga rikwarira rwechina vachidzokorora mashoko ivavo asi vanhu vanowanzo kuti action speaks louder than words. Kureva kuti zvavanoita kauri zvinoitwa zvakanyanya kukosha kudarika zvinotaurwa nekuti tikatarisa panguva yapera iyo pakaita maMP vakawanda wanda vakaungana pafamu ravo nyaya yavakaunganira yanga iyo yeED 2030 pamba pavo chaivo. Saka izvozvo ndo zvimwe zvinoita kuti vanhu vafungidzire kuti vanenge vari kutaura vachitena left asi vaindicata havo right. Saka handifungi kuti inganyanya kuverengesa chaizvo kunyanyanya zviri kuvari kutaura izvo asi kana vakatanga vataura vanhu vavanoti ivo vakapfeka jaketi rezano asi vasiri kuita zvezano kana vakatanga vataura navo ivo pachavo nokuti handitiwo mukuru wezano vanodi kutaura navo.
Asi tingaona here vamunangagwa vachiita zvamuri kutaura izvi kuti vagare pasi nenhengo dzavo vachidziudza kuti aiwa haikonai kukonzera nyonganyonga mubato ini ndichaenda panopera temu yangu.
Kana zveshuwa-shuwa vachirevesa kuti havasi kuda kuindirira mberi kuti vari pachigaro vanogona kuzviita. Handiti ndo mukuru webato asi zvinogona kuti netsei zvino kuti vakatorega bato ravo richipasa rizo richorivo ivo varipo zvinoreva kuti vanotoda vamugabe vaimbozviita izvi zvizvikanganwa vamugabe vagara vachizvitaura kuti handiti mberi handiti mberi pangaita pamaelections onza kondingadikana vanhu vachindida chakachenjeza nechakatanga.
Tiri kunzwa muzano pf vari kuti ibato rinotevera bumbiro remitemo vanhu vanobvumidzwa kutaura zvavanoda.
Freedom of speech zveshuwa-shuwa inofanira kukurudzirwa asi pane pamwe paunoona kuti hachasi freedom of speech iko zvino handi munoona kuti even muzanup macho vanenge vava kutorwidzana. Chakakosha kana vanoita freedom of speech ngavaite freedom of speech inoenderana nomutemo. Sezvozvo handiti pane nguva yekuti apedza temo yako woenda umweuya ndo inozi freedom of speech iyoyo pane kuti wonzi ngatipwanye zvakatonyorwa nebumbo remutemo rakanyorwa nevanhu 93% vakati 2013 constitution ngaite term limits then kuita vanhu vashoma-shoma vari mubato vanoti aa ngatipwanye bumbo remutemo iro rakanyorwa renyika yese kusuta munhu wani ina ndione freedom of speech yacho yakanaka iyi.
Asi chii chamungaona chiri kunyanyoita kuti bato rezano pf imomo muve nevari kunyanyotungamidza kuti vamunangagwa vaenderere mberi?
Chokwadi chiripo ndechekuti hakuna zvokuti zvonzi pati kana kuti musangano woti haukwakwasikindira mberi nokuti mukuru uripo iyoyo akaita maprojects. Saka zvinoitire bato zvenyu munodi ngoita munhu wani nokuti bato zvinoitirwa bato ndokuti rinenge rine vanhu vakawanda ende bato rinenge rine donzvo raro ende bato rinenge rine vanoti ideology or maprojects. Zvinoreva kuti ari kutungamirira paanobva umwe unenge achingotungamirira achingeita chitumba ndozvisaka zvizi institutions are more important than one.
Vanga vari nyanzvi mune zvematongerwo enyika vachitungamira sangano reUnderhill Corporate Solutions Dr. Eddie Mahembe vari parunhare muSouth Africa nestudio 7. Vagari vemumisha yeHighfield neRugare muHarare vari kuchema-chema nemvura yakasviba iri kubuda mupombi dzavo iyo iri kunhuhwa zvakare. Tobias Mudzingwa anotipa nyaya inotevera.
Mumazuva matatu adarika, mvura yakasviba kuti ndo uye iine hwema hwakaipisisa yanga ichibuda mumapombi evagari vemuHighfield nevekuRugare ichibva kukanzuru. Muzvare kudzai Chivasa, avo vanogara muHighfield, ndemumwe wevagari vemunzvimbo iyi vanoti havasi kufara nemvura yakasviba iri kubuda mupombi dzavo.
Handichazive kuti yatiri kuona ichibuda patepi mazuva ano imvura here kana kuti yatova sewage chaiyo kwezi hazvisi kuita. Akomana mvura ngabude mvura yegreen imwe yebreak kunzwa yapairi kutonhuwa sewage pane mwe yainhuwa fish musono unzwa kuti mvura iri kunhuwa fish kairi kunhuwa sewage iri kunhuwa fish ipapo chii chakadaro pasina maminitsi inenge yakuda kunge yachena yodzokorora futi tinenge tiri kutourayiwa kabisira nemvura iyi.
Mukuru werimwe remasangano anomirira vagari vemuHarare reHarare Residents Trust vaPrecious Shumba vatenda kuti sangano ravo rawana zvichemo kubva kuvagari vakawanda.
kunowa kwairi kuita kuri kubva kwaita kuti wagare vazhinji watye mvura yekanzuru zvekuti nyangwe ikazonge yachena hayo wari kuramba waine kutya zviri kuratidza kuti mvura inomwiwa newanhu iri kusangana nemvura ine tsvina dzewanhu wagare wari panjodzi yekugamuchira zvirwere zvinofamba nemvura.
Asi mutauriri wekanzuru yeHarare vaStanley Gama vaudza Studio 7 kuti mvura yakasviba nekuti vaigeza matangi.
What happens is because mvura yanga yapasipasi yabuda isipasina nyuwani iri kuuya. Sludge iya yamishonga yatoisa over time so inoungana pasi yopesera ita zviya zviya. But it's not harmful of all, but obviously not pleasant to drink or use. Nothing chinotyisa, just mishonga yakangoungana-ungana iyoyo. So as soon as we resume pumping, the water will clear up.
Asi mamwe makanzuru pasi rose kana achida kugeza matangi kana pombi dzemvura anozivisa vanhu kuti vavhure pombi dzemudzimba kuti varase mvura yakasviba kusvika yachena. Kunyange kanzuru ichiti mvura haina utachiona hungakonzeresa zvirwere, mukuru werimwewo sangano rinomirira vagari vemuHarare recombined Harare Residents Association vaRuben Akili vanokurudzira vanhu vemuHarare kuti vatore mamwe matanho ekuchenesa mvura yese inobva kukanzuru.
Vagari mvura yese yavari kuwana papombi ngava inishuwe kuti mvura iyoyo kana vasati vanwa vaifashaidze, uyezve kana kushandisa mishonga inochenesa mvura yakafanana nechlorine. Nechikonzero chekuti mune mbombi dzinofambisa mvura yetsvina dzinenge dzichiputika dzisingagadzirwe, saka naizvozvo izvi zvaita kuti mvura yedu yemuHarare quality yacho ive inokompromiswa.
Mukutanga kwegore rino, hurumende yeZimbabwe yakazivisa kuti ichaita kuti makambani anoshanda akazvimirira apiwe mvumo yekuita basa rekuwanisa vanhu vemuHarare mvura, basa riri kuitwa nekanzuru pari zvino. Hurumende yaiti izvi zvinogona kuita kuti dambudziko rekushayiwa mvura kana kuwaniswa mvura yakasviba ripere. Asi mukuru wesangano rinoona nezvekodzero dzevanhu dzemvura reCommunity Water Alliance vaHardlife Mudzingwa vanoti kupa makambani anoshanda akazvimirira basa rekuti vawanise vagari vemuHarare mvura idanho rakaipa chose.
Kune vara rinoti governance rakakurukurwa iyo nevamwewo vakaongorora veGIZ neve World Bank vakaongorora nyaya yekuwanikwa kwemvura through privatization nemamwe mainitiatives akasiyana siyana. Ivo vanoti kana privatization yauya haigadzirisi maunderlying governance challenges anganga ari mumuguta. Izvi ndo zvinoita kuti mvura izowanikwa yakachena, kwete kuti privatization inounza kuwanikwa kwemvura.
Aka akasike kutanga kanzuro yeHarare ichipomba mvura yakasviba kudzimba dzevagari sezvo dambudziko iri richiitika pese panombovharwa mvura, zvichinzi michina inopomba mvura muguta rese inenge ichigadzirwa kuMorton Jeffrey kana kuti paPrince Edward Waterworks. Rimwe dambudziko revagari vemuHarare nderekuti zvibhorani zvakawanda muguta zvinonzi hazvina kuchena. Izvi ndizvo zvinonzi nenyanzvi zvinopa kuti zvirwere zvakaita sekolera, typhoid nezvimwe zvipararire zvakanyanya. Ndakamirira Studio 7 ndiri muHarare, ndini Tobias Mudzingwa.
Vateereri, tave kukwanisa kukupai nhau dzedu paVOA Shona Channel, paWhatsApp uye nepaFacebook mazuva ose. Kana muchida kubatana nesu padandemutande reWhatsApp, vhurai WhatsApp yenyu moenda pakanzi updates, motsvaga pakanzi VOA Shona, motifarira kana kubaya follow. Munokwanisawo kuenda paFacebook page redu patinokupai link yekuenda paVOA Shona WhatsApp channel. Vatungamiri venyika dzemuAfrica vakapeta nezuro musangano wavo wepagore wechimakumi matatu nesere kana kuti 38th ordinary session uyo wakaitirwa kuAddis Ababa kuEthiopia. Vatungamiri ava vakatenderana kuti vabatane mukukurudzira nyika dzakabudirira kuti dziripe Afrika nekupamba vanhu vayo makore akawanda adarika kana kuti slave trade uye kupambawo nyika dzemuAfrica. Vatungamiri ava vakawiriranawo kuti vasimbaradze urongwa hwekuti Afrika ipiwe zvigaro zviviri muUnited Nations Security Council uye kuedzawo kugadzirisa hondo dziri muDRC, Sudan nedzimwe nyika. Mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa avanga vari kumusangano uyu vakadzoka kumusha nezuro. Kumusangano uyu kwakasarudzwawo vatungamiri vatsva vemakomiti anomirira Afrika. Mutungamiri weAngola vaJoao Manuel Lourenço ndovesa chigaro weAfrican Union, vaMohamed Ali Yusuf vekuJibouti ndovesa chigaro weAfrican Union Commission. Mukuziya nezvenyaya iyi, Ivanzi Sininga weStudio 7 abata vanongorora zvematongerwo enyika vari mukuru wezvezvirongwa musangano rinorwira kugara zvakanaka kwevanhu reZimbabwe Network for Social Justice vaRuben Mbofana kuti tinzwewo maonero avo.
Chekutanga, misangano wakaitwa weAfrica Union uya, hapana chinoshamisira chakataurwa ipapo. Takuziva isu kuti misangano yekungosanganawo zvavo vatungamiri vedzinyika, zvavanongoitawo kana vemuno wemusadhaki, voonana, vongotaura-taura zvinonwisa mvura, zvinofadza nzeve, vodya, vorarama hotera, voboita misangano yavo parutivi, asi chinobatika chinobuda ipapo hapana.
Sei muchidaro vaMbofana?
Muchaona kuti kana even hondo yekuDRC ndo yakanyanya kutaurwa nezvayo kuAfrica Union uko. But ndo kanyaya dzakabhotaurwa neSADC. SADC yacho yakatoboitawo musangano neEast African Community iyo inana Rwanda nedzimwe nyika. Asi hondo iri kungobvira. Tiri kutonzwa nezuro ino kuti ivo veM23 vatobata imwe dhorobha guru rekuDRC ikokoko. Saka vari kutoenderera mberi nehondo.
Asiwo ipo hapana here zviri kuitwa pamusoro pehondo iyoyi?
Kana ivo vachasekedi vacho kumusangano weSADC havana kuuya, kumusangano weSADC neEAC havana kuuya, kumusangano weAfrican Union vanga vasipo, asi nyika yavo ndo iri kubvira. Asi mutungamiri wenyika iyo anenge asiko. Saka munotoona kuti tichatombozvitori serious zvimusangano zvezvo, takutongomati magentlemen club havo ekuboita maouting, vachiita maholiday, vachingosangana vachitaurawo nyaya nengano, asi pasina chinobatika.
Tinonzwawo kuti vamunangagwa vakasangana nevamwe vatungamiri vedzimwewo nyika kumucheto kwemusangano uyu, savachapo vekuMozambique.
Ikoko zvekuMozambique takaona bongozozo rakaboitika mamwedzi apfuura kubva pakaitika sarudzo idzi dzina kufamba zvakanaka newe opposition. Takaona zvakare SADC hapana zvayakaita. Bongozozo rakangoenderera SADC ichi yakangotarisa pasina chairi kuita. Chatinoona pachekuti misangano inenge yakuitwa navachapo navamunangagwa ndeyekuti ZANU-PF yakangere yapiwa mhosva yekuti yakapindirira musarudzo dzekuMozambique.
Vanga vari vanongorora zvematongerwo enyika vari mukuru wezvirongwa musangano rinorwira kugara zvakanaka kwevanhu reZimbabwe Network for Social Justice vaRuben Mbofana vari parunare kukadoma naIvan Zizininga weStudio 7. Iye zvinotombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Vanopfurikidza mwero kuBenin vakauraya mauto matanhatu nemusi wemugovera kumaodza nyemba kwenyika iyi. Mutauriri wemauto anoti vanopfurikidza mwero 10 nevanomwe vakafawo mukurwisana uku. Vanopfurikidza mwero ava vanenge vachibva kuNiger neBurkina Faso uye ndevezvikwata zveIslamic State neAl-Qaeda. Mutungamiri wenyika yeFrance vaEmmanuel Macron vari kuita misangano nhasi nevatungamiri venyika dzekumawirira nezvemamiriro aita zvinhu muUkraine panguva iyo America yave kuwandudza maonero ayo. America inonzi iri kuwandudza maonero ayo pahondo iri pakati peUkraine neRussia uye yatotanga kuita gadziriro yemusangano neRussia wekumisa hondo uchaitirwa kuSaudi Arabia. Asi Ukraine inoti inodawo kuva nechekuita nemusangano uyu, ichiti ikasakokwa kuhurukuro idzi haisi kuzogamuchira zvichatenderanwa neRussia neAmerica. Bazi rezveutano rinoti riri kushushikana zvikuru neuwandu hwevanhu vari kurumwa nembwa munyika. Asi imbwa zhinji dziri kuruma vanhu idzi dzinonzi hadzina kubayiwa majikiseni ekudzivirira chirwere chechimbwa mupengo kana kuti rabies. Murutendo Mawere anotipa nyaya inotevera.
Imwe nyanzvi munyaya dzezveutano Dr. Nkululeko Dewa vanoti vabereki vanofanira kuziva kuti vana vane dambudziko rekushandisa zvinodhaka vanenge vatokanganisika pfungwa nekudaro zvakakosha kunzwisisa kuti havafaniri kuitirwa hasha kana kugara vakasungwa maoko nemakumbo netambo.
Each time a parent comes and mwana akasunga probably my handcuffs kana netambo kana nei, I always say just leave me with, give me 5 minutes, take it away. So in caregiving, the first thing iripo is the language. Tikutaura naye sei hongu aba motikari akatengesa aita zvese zvaaita generation yemazuva ano yekuti abura hombe. Munhu uyu ari nomari here? Ngatichinjei toshifta masaidi.
Vaenderera mberi vachitiwo mwana ane dambudziko rekunwa nekuputa zvinodhaka akangofanana nevamwe vane zvirwere zvinenge BP neshuga.
Let's say mwana uyu akaberekwa ane mental disorder. Tinomuvenga here because aba motikari akanorovera motikari kana aita anything. Ane flu tinomuvenga here kuti ane flu. Ane COVID tinomuvenga here kuti ane COVID. Uyu anorwara. Munhu ari muaddiction ane chii?
Kubva kuhondo dzakaita seWorld War 1 ne 2, mauto enyika dzakawanda aishandisa zvakanyanya zvinodhaka zvichifungidzwa kuti zvaizopa kuti vasanete. Dr. Dewa vati semuenzaniso, Crystal meth kana kuti mutoriro waishandiswa nemauto ekuAmerica panguva yehondo yekuAfghanistan kuti vasanzwa hope.
Crystal meth was designed by the Americans from 1900. It was meant for the soldiers kuti vapinde mumacountries like Afghanistan. Pavanoti vakatora crystal meth for 48 hours or more, they will be walking vachinzwa sekuti vakaguta. Handiti, they won't sleep.
VaCharles Ruler vekuchitungiza vati havana havo vana vane dambudziko iri, asi vari kuona sekuti vana baba vave kusiyira ana mai mutoro wekuchengeta vana vari kushandisa zvinodhaka.
Tinoda kukurudzira ana baba vose vari pano, dai zvaibvira timboitawo rehabilitation yaana baba. Tibva panapa vari kuzivana panapa, tazivana handiti, dai zvaibvira. Dira Reverend Matthew timbono dzisana because vanga kapinda mubaba vasingaziva kuti baba wacho chii.
Mukuru wesangano rinobatsira vanorwara nezvirwere zvepfungwa nekuda kwekushandisa zvinodhaka rembatira pamwe Trust Amai Kiri Christine Hurukuru Madamombe vakurudzira vabereki kuti vasamanikidze vana kuita dzidzo dzavasina kusarudza vega.
Zvakawandisa emwana aenda kuEngland, aenda kuuniversity, but mwana anodzoka ikoko onoatakwa, osodomaizwa. Mwana atointroduswa kune zvinhu zvanga zvisingatarisi, nekuti mwana muintrovert haagoni kutakura izvi, haagoni kupindapinda, kuri kuenda kwaka kunofara, but iye haazvigona saakungoenda. Zivai vana venyu. You can make it in Zimbabwe, you can make it elsewhere. Kushora kuenda overseas mani ndikuti ziva mwana wako.
Charles Feshete uyo ane degree rokutanga nemasters degree anoti akavhiringika pfungwa nezvinodhaka asi akabatsirika zvokuti ave kutoshanda. Feshete uyo akashaikirwa naamai vake ari muchipatari anoti rufu rwaamai vake ndirwo rwakaita kuti ashandure tsika yekunwa nekuputa zvinodhaka.
Ndatomboshaudha mai vangu and pandakapinda murehab ndakapinda musi wa 27 November. And Christmas year 2022, she suffered a stroke. And all of this, I've gotten to learn that there are consequences of choices that I do.
Sangano reZimbabwe Coalition on Debt and Development rinoti kushandiswa kwezvinodhaka kwadzosera nyika kumashure nokuti vanhu vanofanira kunge vachishandisa kusimudzira nyika vave kugara vakadhakwa. Ongororo yakaitwa neimwe nyanzvi munyaya dzezvemagariro evanhu vaIshmael Mugari inoratidza kuti vechidiki vanodarika zvikamu makumi mashanu nemanomwe kubva muzana 57% vari kushandisa zvinodhaka zvisingabvumidzwe munyika. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Ropafadzo Mapimidzi.
Tinorombo, tinorombo vateereri, nyaya yatakupai inyaya yabva kuna Ropafadzo Mapimidze iri pamusoro pekurudziro iri kupiwa vamwe vabereki vane vana vari kunwa nekuputa zvinodhaka zvisiri pamutemo. Avo vari kukurudzirwa kuti vatsvage rubatsiro nechimbi-chimbi kubva kunyanzvi munyaya dzezvirwere zvepfungwa kuti vakwanise kubatsira vana vavo. Muchikamu chedu chatinotarisa zviri kuitika muno muAmerica, nhasi America iri kucherechedza zororo rekuremekedza vatungamiri venyika kana kuti President's Day. Zororo iri rakatanga richinzi Washington's Birthday, richipemberera zuva rekuzvarwa kwemutungamiri wenyika yeAmerica wekutanga vaGeorge Washington. Asi zvino rave zororo rekutenda vatungamiri venyika vose. Mukuziya nezvezororo iri, Marvelous Mhlanganya uye weStudio 7 abata nyanzvi munyaya dzezveupfumi nekudyidzana kwenyika dzepasi rose uye vari muzvinafundo paDeVry University kuOhio muno muAmerica vaElliot Masocha.
Iri izuva rakakosha chaizvo muAmerica nokuti kubvira pakutanga kwaro ranga riri zuva raipemberera kuzvarwa kwomutungamiri wokutanga muAmerica George Washington, wakaita zvinhu zvakawanda chaizvo zvairemekedzwa neAmerica nepasi rose panguva iyoyo. Titarisa isu muAmerica, munhu nguva yake iyi ndo pakagadzirwa Constitution, bumbiro romutemo weAmerica, rinova iro bumbiro ratingati isu rakakura rinoremekedzwa pasi pose, rashandiswa nenyika dzakawanda kugadzira mabumbiro emitemo yavo ivo, nokuti ibumbiro rinoremekedzwa, ibumbiro rakasimba rinoremekedzwa muAmerica napasi pose. Zvekare ndiyo wakatanga futi nguva yake kuti kunge kuine bhengi rokutanga romuAmerica munomu, pamwe chete nedare guru romuAmerica rakatanga nenguva yaGeorge Washington. Saka saiye wakakwanisa kunge ari mutungamiri wokutanga after independence yeAmerica, zuva iroro rakaiswa padivi richipemberera kuzvarwa kwake iye, pamwe chete nokupemberera zvakanaka zvaakaita iye nomucherechedzo waakapa youtungamiriri hweAmerica neAmerica yacho.
Tinoona kuti zuva iri riri kuwanikwa zvakare richicherechedzwa mushure mekunge mutungamiri mutsva weAmerica vaDonald Trump vachangobva kugadzwa. Iro vhiki rino vachasvitsa mwedzi vave muhofisi. Mungati pane zvavabata here zviri kuita kuti vayemurikewo panguva iyo ino?
Zviri kuita vaTrump pari zvino zvinogona kusayemurwa nokuyemurwa navamwe. Takatarisa zuva rohupurezidendi, hameno kuti ivo vachataura vochinyi kuAmerica nepasi rose kuratidza kukosha kwezuva irori rohupurezidendi. Hatinopembereravo ivo vaTrump nokuti handiyo nguva yavo yokutanga kupinda, vakambopinda ike zvino rwarwechipiri. Saka varimovo mukupembererwa kwezuva irori rohupurezidendi chiri chiratidzo kana kuvana kuti vanatsokuona kuti basa rohupurezidendi iri rakakosha sei. Munhu unokwanisa kuita purezidendi unenge ari munhu wakaita sei, une chimiro chakadini, chinozoitavo kuti ivo vadzidze chinyi.
Muzvinafundo, Elliot Masocha, vanodzidzisa paDeVry University kuOhio muno muAmerica, vachitaura naMarvelous Mhlanganya uye weStudio 7 vari parunhare kwakari kuOhio. Yave nguva yenyu vateereri yekuzvitaurira moga zvamunofunga.
Ini ndoda kuhunza vanhu vanotsigira agenda ye-2030. Kunotarisa munhu wakaita accident kumasvingo vaiva vakaiswa maplaster emacardbox. Saka ndozvamuri kubuda 2030 izvozvo. Kujairirana kuri kuita vanhu vezanupevu Joshto the big dog Matori.
Masora sei kuvana vamusvere avo vari kudiko havachazivi basa ravakaenda kupalamendi. Chavava kuenda kupalamendi ko vava kuda kubira vanhu vachisingatevedzeri mutemo. Zvavari kuita hazvina kunaka mani, zvimwe zvinorwadza pakuti havasi kuda kutevedzera kuvaka nyika, vava kuda kuiputsa vachipedzera huku pachikumba chechino.
Studio 7 makadii yenyu. Vana baba Geza vasvinura vaakuziva vari raiti. Nyika yese ingatitsigirei baba Geza. Makomuredhi akafira mahara aya, vamwe nanhasi mapfupa avo achiripo mumabhako mumakomo. Maise munana uzumba mune mapfupa, mana mutoko, munana Darwin, munana mhingikini mese, munana masvingo, munana Blawayo. Mahirosi yese anonzi mahirosi, handiti mapfupa emakomuredhi. Vakafira mahara vamwe nanhasi havasati vatotorwa kuenda mumisha. Vana mujibha havana chavati vapuwa. Vana vevanhu vakabhombirwa mahara munguva yehondo. Nyika yese yebato, nyika yese yemunhu mumwe chete. Vana veZimbabwe tikabatana, tikamira nemakomuredhi, tikamira nana mujibha nana chimhwido, tirwire kusunungura nyika yedu.
Uyu vamoti mutsvangwa uyu toziva ari mutauriro wezanupiefu, hatizivi ari mutauriro wemapurisa, asi unotoshamisika. Ndiye anenge achitova kumberi kuti hei vaGeza vane mhosva dzavakapara vakazombodai vakazombodai.
Tinotenda vateereri tichiti musakanganwa chirongwa chedu cheLive Talk na 8 PM, apo tiri kutaura nezvemashoko emutungamiri wenyika vari mutungamiri webato rezanupiefu vaEmmerson Mnangagwa, ekuti vari kuda kuenda pamudyandigere muna 2028 kunyange bato ravo riri kuenderera mberi nekuti bumbiro remutemo revandudzwe kuti varambe vari panyanga. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu. Anokuonekai nemufaro semazuva ose, ndini wenyu Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC. Ndekusiya mina Taboka Ncube.
Soku isika tisenda baku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalamukela uhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela emsakazweni weStudio 7 ngomvulo mhlaka 17 kuNhlolanja 2025 ngutabo kaNcube. Endabeni zethu lamhlanje.
Onke siyakwazi ukuthi uJenifer Mswere, uJones Msara, uGarwe laboziyambi abakhuluma nge-2030 ngasonto abazivumbeleyo nabona ngokwabo. Yinto yakhe.
Umongameli Emmerson Mnangagwa namuhla ugcizelele isethembiso sakhe sokuthi kasoze aqhelise umbuso wakhe ngomnyaka ka-2028.
Inhloso yabo ukuthi bagcine bethethe umbuso e-DRC ukuze bakhululeke ngenxa yokuthi bahlukuluzwa kakhulu ngenxa yomhlobo wabo.
Abahlamungi be-M23 sebehluthune elinye idolobho kwele-DRC. Bunanzwa usuku le President's Day eMelika. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Umongameli Emmerson Mnangagwa namuhla ugcizelele isethembiso sakhe esokuthi kasoze aqhelise umbuso wakhe ngomnyaka ka-2028 lapho okuphela khona amahlandla akhe okubusa amabili avunyelwa isekelo sombuso welizwe. Umnangagwa utshele abahleli bamaphephandaba achiyeneyo eHarare ukuthi lanxa abasekeli bakhe besithi kumele aqhubeke esembusweni kasoze akwenze lokhu ngoba uyawuhlonipha umthetho. Wengeze wathi amalunga ezanu-PF aqotho lawo kumele asihloniphe isekelo sombuso welizwe. Ngesikhathi sethula amazwi la, umsakazi we-ZBC wona olawulwa nguhulumende ubike ukuthi ibandla lezanu-PF lizaguqula isekelo sombuso ukuze kuqheliswe umbuso kaMnangagwa. Kulokhu futhelana okukhulu kuZANU-PF phakathi kwalabo abafuna uMnangagwa aqhelise umbuso wakhe lalabo abathi kumele achiyele umsekeli wakhe umnumzana Constantino Chiwenga. Sisuxoxelwa ke wamela isigaba seBhinga edalele ePhalamende elilunga lebandla le-TCC umnumzana Prince Dubeko Spanda, yena othi uMnangagwa umkhohlisi.
UMnangagwa yabona ufuna ukuthatha abantu abayenza ngani ngabantwana abancane kumbe abayenza ngani izithutha abangazilutho yena nguye yedwa ohlakaniphileyo. Sonke siyakwazi ukuthi uJenifer Mswere, uJones Msara, omathwa ngubani lo owezibhorane, bonke oGarwe abakhuluma laboziyambi abakhuluma nge-2030 ngasonto abazivumbeleyo nabona ngokwabo. Yinto yakhe ngoba ngabe kuthiwa khona yinto abazivumbele yona labana abantu ngama-appointees akhe abaye ngabaphiwa izimali nguye. Ulamandla okukwanisa ukuthi ebadiscipline nxa efuna ukuthi ebadiscipline. Kodwa i-effect yokuthi yena uzithulele belokhu besiya phambili bekhuluma ngento yona leyana ukuthi siyajija i-constitution sizakwenza lokhu kuze kube lokungane elizweni akusamanga kuhle yena ethule engabakhuzi.
Icebo lakhe kuyini kahle kahle emhlonitshwa nxa kuyikuthi ngempela abantu bonaba baka-2030 bathunywa nguye kodwa kwesinye isandla esithi akalaso isifiso sokuqhubeka?
UMnangagwa kathesi lokho akutshiloyo noma engaze ekutsho engasingakamuzwa publicly esola labana abantu, hayi kuyabe kuyikuzama ukusivala amehlo. UMnangagwa ule plani, leyi plani kayiqalisanga namuhla, iplani leyi sinesikhathi eside. Iplani yakhe ufuna ukuba uKing Munomtapa, ufuna ukubusa eze ekufa.
UChiwenga umbona ekuvumela yini lokho?
Hayi ambona ukuthi uChiwenga leyani into angayivuma. Because anti abona ukuthi sokungani umbuso sokufuza ukuthi ngomuntu oyedwa kanti abantu sokufuza ukuthi bebebusa bechiyelana. Vele kunjalo umbuso uyachiyelwana, kula muntu ohlala esikhundleni sinye eze ekufa angani nguye yedwa.
Umnumzana Prince Dubeko Spanda wake waba ngumeli weBhinga edalele ePhalamende ekubandla le-TCC. Ubexoxa lo ntungameli Nkomo weStudio 7. Sixoxe njalo lelunga lezano PF umnumzana Malaki Nkomo yena othi amqotho amazwi kamnangako.
Abantu yibo bona abalesifiso sokuthi aqhubeke siya ku 2030. Kodwa yena njengokukhuluma kwakhe esitsho ukuthi hayi i-two terms zakhe zingakwana uyafaka phansi amadomi. Angikwazi ukuthi abantu bona bangabe bekuthatha ngalini ngakuphi. Lokhu kutshengisela ukuthi umongameli ngumuntu ohlonipha akukhulumayo, njalo ngumuntu ayilokhu ayikho khona uma esithi yena is a constitutionalist ukuthi uyahlonipha umthetho. So ngibona ngani okwenza ukuthi azavize intatheli zindaba ukutshela umhlaba wonke labantu bonke isifiso esikuye esokuthi yena ngo-2030 lo lapho yena uma ngo-2028 njengokuthiwa singathi isisekelo sombuso welizwe leZimbabwe.
Bakhona Nkomo abathi uMnangagwa ukhohlisa abantu lapha ngoba nxa kuyikuthi uqinisile ngabe uyabatshela phela abasekeli bakhe kuZanu PF bachiyane le ndaba ka-2030 le.
Ambona ukuthi kulokunye ukukhuluma okudlula khonokho akwenza umongameli ukuthi athi yena mina ngima ngesekelo sombuso. Kodwa phela ebandleni ngale kukhuluma kudla ibandla leli, ibandla lezanupiyefu ngesifiso abalandeli abangabe belaso. Kodwa umongameli abesebatshengisayo ukuthi lapha hhayi mina ngizakuma la. Kodwa nxa kuyintando yabantu ukuthi le mthetho ikhona, like I always say, ukuthi nxa ukuthi i-constitution iyavuma ngezifiso zabantu kulandelwa i-constitution ukuthi lokhu abakufisayo kwenzakale, bangakwenza kuyumana yi-democracy. Kodwa phela lapha nisikhala ukuthi yena umongameli welizwe uthini, njalo labantu bona bathini ngezifiso zabo.
Engahlehla umongameli Mnangagwa njengokutsho kwakhe lizakhetha bani njengezanu PF ozancintisa kukhetho oluzayo?
Umongameli wathi khona ibandla lezanu PF kufanele lihloniphe i-constitution. Lapha sisitsho ukuthi thina ngazobe lomuntu esimfunayo kuzaba le-Congress, abantu bazahlangana ku-Congress, kulapha okukhethwa khona abantu abaphakamisa khona izandla, kumbe lapha abantu abanominate khona abantu ababafunayo.
Mnumzana Malaki Nkomo ngowebandla lezanu PF njalo wake waba ngumeli weinsiza edalela ephalamende. Ubexoxa ecingweni loNtungameli Nkomo weStudio 7. Abahlamuki be-M23 sebehluthune idolobho leBukavu eliseduzane leleGoma abalihluthuna ekuqaleni kwayenalinyanga. Njalo bethembisa ukuba bazahluthuna amadolobho amaningi loba inhlanganiso ezigoqele African Union, SADC, le-East Africa Community zikhuthaza ukuthi bebeke phansi izikhali bekhulumisane lohulumende kamnumzana Felix Tshisekedi. Abezindaba abe-Reuters labe-Associated Press ababika ukuba abahlamuki laba bahluthune idolobho leli elabantu abedlula isigidi 1.3 million besithi bavikela uZulu ohlaselwa libutho le-DRC. UTshisekedi obuyele ekhaya ngolwesihlanu kungakagqitshwa umhlangano we-Munich Security Conference obuqhutshelwa kwele-Germany uthi abahlamuki laba basekelwa ngele-Rwanda lamanye amazwe. Umongameli Paul Kagame weRwanda uya kuphika lokho. Sekubulewe abakubutho leSouth Africa, Malawi, Uruguay lamanye amazwe alondoloza ukuthula kulelo. Ukuhlaziya okwenzakala kwele DRC uGibbs Dube Studio 7 uxoxele umnumzana Thembelani Dube olandela ezombusazwe ezimele.
I-African Union kayila kuthola ukuthwalele nge-African Union lokuthi lilungise izindaba ezingabe zihlupha ezombusazwe kuzwekazi le-Afrika. Okwesibili yikuthi impi ye-DRC nxa sinanzelela kuhle ilembaxa ezithile. Okwakuqala singayibeka njengokuthi yimpi ngesilungu esingathi i-ethnic war. Kungani sisitsho njalo yikuthi ungananzela abantu abahlamukileyo lama-M23
ngamathutsi kakhulu alobudlelwano labathutsi eRwanda kube sokuba lobudlelwano labantu beUganda kuDRC langapha kuRwanda kodwa kathi eRwanda yiba babusayo ngemva kokuba uPaul Kagame sebethe bathatha umbuso ngemva kokuka 1994 lapha uPaul Kagame eke waba kubutho lika Museveni ngali belilwisa la uMuseveni la seselilindwa licatha besalwisana khona ngale labe uUganda so singakunanzela kakhulu bale support so yikubona ukuthi amandla abo kaso zabohle ngenxa ukuthi bale support I support evele emazweni ngala amabili engwaqambileyo iUganda le Rwanda
ye konapho ke babadube nxa sigangela sijula sibili kutsho ukuthi vele bazaqhubeka kuze kuthini ngempilo bayafika yini eKinshasa kumbe lapha siyazikhulumela nje
nxa sinanzelela kuhle le nkulumo kaPaul Kagame ake ayibisa uthi yena abantu laba bayazikhulula ngenxa yokuthi bayahlukuluza elizweni lakibo so ngakho ngokunjalo inhloso yabo ukuthi bacine bethele umbuso eDRC ukuze bakhululeke ngenxa yokuthi bahlukuluzwa kakhulu ngenxa yomhlobo wabo njalo kumele kunye sikunanzele ukuthi xa sekukhuluma ngokuthi iDRC iminjani ogoma labana labo Kigali babo Rwanda baseduze duze kodwa ngakhaya iKinshasa is about 2000 kilometers away from igoma lesithethe lamayela amadolobha asethethe so kungafica ukuthi ekugcineni kwakho konke ilizwe ihafu yalo kusiya phambili bazalithatha ngenxa yokuthi icapital eyiprotectwa kakhulu i 2000 kilometers away from lapha bona bakhona so bazayoloku besondela bethatha ilizwe ukuze befike sebeseduzane mhlawumbe lapha uthitekedi la enganjani angethuka khona ngoba siyakuna nze uthi nxa kusiba le mihlangano East African Union community kumbe SADC isitekeze esikhathini esiningi uyabe ngekubongameli we-DRC so khonokhana kubunjwa khona phana esikhathini esiningi kungabe kumeqa kumbe kungabe kuthengisela ukuthi ngala interest labo kodwa ukukhona ukuthi ama-rebels kathesi they are moving forward bayahamba bazabe lokumele ithathe ilizwe lela kancane kancane baze bagcine sibise bengasasuseki ezihlalweni abaze bezithethe ngoba kathesi njengoba sibabona ukuthi they are marching forward bayangena sibile elizweni
Lo ngumnumzana Thembelani Dube olandele zombusazwe ezimele obexoxa lo Gibbs TV Studio 7 ekoBulawayo. Sike sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Mnumzana Marco Rubio umphathi ntambo wohlangothi lukahulumende weMelika olubona ngokudlelana lamanye amazwe ukwele Saudi Arabia lapho axoxisana khona lo Crown Prince Mohammed bin Salman ngokumisa impi ephakathi kwele Russia lele Ukraine. Umongameli Zelensky uthi akusoze kumise impi le uma ele Ukraine lingaphatheki kunkulumo zokubeka phansi izikhali. Umphathi ntambo wohlangothi lukahulumende wakwele South Africa olubona ngokudlelana lamanye amazwe umnumzana Ronald Lamola utshele abezindaba abe-Reuters namuhla ukuba elemelika kalikaphenduli isicelo sabo sokuba bexoxisane ngezijeziso abazetheswa nguhulumende kamongameli Donald Trump othi bakhahlameza abamhlophe abalakho ukuthathelwa umhlabathi phansi komthetho omutsha okwaba umhlabathi. Le yi Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Kweziphathelane leMelika uZulu eMelika namuhla unanza usuku lwePresident's Day olunanzwa ngomvulo wesithathu kunhlolanja. Usuku lolu lwaqala ukuthakazelelwa kukhunjulwa umongameli wakuqala weMelika uGeorge Washington njalo ngomnyaka ka-1968 lwaqala ukunanzwa ukukhunjulwa njalo owayengumongameli u-Abraham Lincoln. Lwaguqulwa ngokuya kwesikhathi lwaqala ukunanza omongameli bonke beMelika. Ukuze sizwisise imbali yalolu suku sixoxa lomnumzana Washington Jamela olandele zombusazwe weMelika njalo esizana neseZimbabwe esesihlala eChicago.
Usuku lwePresident's Day lusuka kude kakhulu. Lwasuka ekuqaleni khona le emuva bekucelebratewa ibirthday kaGeorge Washington ongumongameli wokuqala waleli lizwe ndawonye lebirthday kaAbraham Lincoln. So ngokuhamba kwesikhathi ke agcine ehlanganiswa ama-birthday eka George njengoba imhla ka 22 lwahlanganiswa ke lwaba lusuku lokuthi kukhunjulwe abakhokheli bakuleli lizwe abenza umehluko omkhulu.
Singathi luqhubekela phambili luqakathekisa na kumbe sekulusuku nje oluba likhe for kwabanye?
Hayi, ngokuhamba kwesikhathi ngibona sokuyilokho esingathi i-commercial holiday nje, ngoba lona vele lulusuku singathi lulusuku osolusetshenziswa kakhulu kulabo abathengisayo. Ungabona ama-adverts akhona, President's Day sale, President's Day sale, lokhu nalokhuyana. Kodwa ke noma luyi-federal holiday aliso yilo usuku oluqakatheke kakhulu. Ngingazi ukuthi mhlawumbe okunye kudalwa ukuthi isikhathi olungaso kuleli lizwe, ngithi ngapha i-winter kuma-states agodolayo kakhulu, abantu bayabezivalela ezindlini, so alungeke lufane lamanye ama-holidays la abakhona ngesikhathi kushisa abantu bephandle begcwele besenza into ezithiyeneyo.
Ikhona na imikhuba kumbe imicimbi eyenziwayo ekunanzeni lolu suku?
Imicimbi eyenziwayo ngalolu suku isimilutshwana. Kodwa ke ngathi okuvela kuhulumende side bekunokuthiwa lokho kuthiwa yi-laying of the wreath engcwabeni lika-George Washington e-Mount Vernon, Virginia. Nokufanayo futhi ku-memorial lika-Abraham Lincoln.
UMnumzana Washington Jamela ulandela ezombusazwe zeMelika obesecingweni le-Studio 7 eseChicago khonapha eMelika. Ngusigaba sezempila kahle uGibbs Dube weStudio 7 namuhla uxoxa lonkosazana Suku Ncube oleklinika elapha abathatha izidakamizwa kobulawayo ngesikhathi kubikwa ukuba baningi eZimbabwe abathatha izidakamizwa kulezi nsuku.
I-rehabilitation yikukhipha, ngingathi kuphosa kufanele ejele ukuthi umuntu umkhipha away from into avele i-habit ayenzayo. So nxa sikurehabilitator siyabe sikunika i-medication. I-medication siyakhangela, udokotela uyaqala kukhangele vele, sicala sidetermine ukuthi wena uvele uthathani. So umntwana nomntwana uthatha into etshiyeneyo, then sesikufaka ku-program kusiya ngokuthi uthathani. So what we do vele khona ikuthi siyabakhiyela phakathi, sibatshengise ngendlela ezirayithi ukuthi into le eliyenzayo iyalilimaza. Sizame ukuthi sibantu entertaining nge something else. So basically them away from that locusin, from take them from away from the habit by locking them in and giving them different programs in there for at least 3 months, ngoba we require a minimum of 3 months.
Yeah, khonapho ke nxa usubavalela abantu khonapho kuyabe kungahluphi yini? Babe ngakhathazi ukuthi sebekhanuka khona ukuthatha izinto zabo, kumbe labeliphonga ukuba nxele ubanike mbijana kumbe kunjani?
Oh no, they do ngoba saphela bawe voluntarily siyabapika sibathatha by force. Already abafuni vele ukuba khona phana, so siyabaforce. Akula muntu ofuna ukuthichwa ukuthi ukhanjiswa rehabilitation ngoba bayakupholisa phela bakwenza, uyabona. So sithina singabangenisa phakathi. Eyami i-rehabilitation ngikhuluma ngeyami mina, ngiyabenza bengakhanuki ilokhu zakulike kunje ngilama gym, bayajima kwesikhathi siyabakhipha ubusinxase sibatrusta, siyabakhipha sibahambise out kokuma-outings. Sileyo siyabawosisa sile entertainment legazibo amale different games. So ziningi izinto esilazo eziba-entertainayo, and then ukhansila uyabuya once a week and then talk to them privately ukuthi ez ukuthi bezwa njani. Every week vele siyasile program ukuthi bezwa ukuthi i-progress yabo. And then lo social worker khonaphana, u-social worker laye owabe ekhuluma labo ama-needs abo aba-advocate-layo nxake ukuthi bala ama-needs, because labo kufanele belibe ama-needs abo. Then sesikhuluma la singani siphakathi kwabo le family. Lekusasilokus update family ukuthi kunje kunje wesikhathe esiningi bayo bezondela ifamily vele bengabaletha khona pha. But diet wise they are abaminya baspoiler.
Kuba spoiler ngani? Akusitele mancubo spoiler ngani
thina? Hayi ngisho like kakhulu ukudla. Ukudla abami badla ngasiphose 6 times a day. Uyabona but okunye ukuthi imithi abayithathayo iyalambisa. Uyabona ngoba kuma psych meds ngoba abanye bakhona njani kuba kuma psych meds because into yakhona igcina sidayala ama psychiatric problems.
Mhm. Abafupisa ukuthi bakuxhume wena bakuxhuma njani njalo lokuthi isenta yakho le kubizwa kuthiwa kuyini?
Isenta yami kuthiwa yi Valley of Hope Rehab. Ise Selborne Park.
Abantu bakuthinta njani? Yebo bakuthinta njani abantu?
Ngithinta abantu bengangithinta enambeni iUS number yami u-317-519-1473. Rehab directly. U-263-78-285-7603. Number yethu Value of Hope. Again, 263-78-285-7603. Zonke ziavailable ku-WhatsApp. Eyami yi-USA number, but la iavailable ku-WhatsApp.
Unkosazana Suku Ncube isizalwane seZimbabwe esile klinika elapha abathatha izidakamizwa. Ubexoxa lo Gibbs Dubois Studio 7 eseMelika. Iqembu lesizwe elabesifazane lenguqu elama Mighty Warriors selulubhekise eAngola lapho elikhangelele ukungqikilana lelinye lalo kulelo lizwe kumdlalo wehlandla lakuqala ele Women's AFCON qualifiers enkundleni ye Stadio Joachim Dis eLuanda ngolwesine. Asanelisanga ukuxhumana labaholi kumbe abadlali baleli qembu lona elikhangelele ukulolonga ubuciko balo kumalanga amabili alandelayo phambilini walomdlalo. Ukuhlazela lo daba sithandekile emhlanga weStudio 7 uxoxele umlandeli wemdlalo wenguqu ubuhle benkosi Ncube olekhasi lakhe enkundleni yokuxhumana ebulenjini elibizwa ngokuthi Sports Grind with Buhle.
Ngibona ngani ichance yokuthi Ncube zinayo awalizi ngathi iligi yabafazi isenza upgraded a big players are now fit compared to ukuthi kudala iligi yethu yayi-on off but last season imidlalo ye-successful iligi yakhona and players abene-time bese-camp belungiselele imidlalo naleyo so angilethemba ukuthi bazadlala kuhle weba goalkeeper ubusi lunga udlala kuhle kakhulu ku-tournament eyadlalwa last year waba wathatha i-golden lapho ngiyamthemba kakhulu ukuthi uzayenza ezikuwayo ama-free foreign breast immaculate emzipha ukhona laphana no urubimbo odlala ese-Israel laye ukhona so ya and our strikers they're good. Ethel was i-top goal scorer last season u-league and tournament so ngithemba ukuthi sizadlala kuhle
singathi lona iqembu leAngola lingabe liqine okunganani kumbe lingabathwalisa nzima
iqembu leAngola ngathi ngilandela nje kuma social media awu ngananzelela ukuthi preparation yabo was a bit shaky so I think lapho ngikhona kuzaba affect ukuthi thina elethu iqembu libe lesikhathi to prepare for this match this time around asifunanga you know ngizayo ukubona abantu abamankazana bengaphathwa kuhle baya bahostela idinner last night sendofu sibona nje konke kuhamba kuhle even ku-camp lapho bakhempe khona speaking to the captain unobukhosi she was very confident ukuthi morale is high they are getting all the support from the FIFA and everyone else in Zimbabwe nje ukuthi
lo ngumlandeli womdlalo wenguqu ubuhle benkosi Ncube obexoxa ecingweni losithandekile emhlanga weStudio 7 ekobulawayo. So isikhathi sokuzwa imibono yenu linabalaleli beStudio 7 elisithumela yona ngeWhatsApp.
Dinilele Studio 7. Siyabonga lo nyaka izulu ngathi kungcono. Inkosi isikhumbulile. Abantu bazophila ngoba ngaphandle kwezulu eZimbabwe kusekho okunye abantu abangaphilanga. Kodwa siyabonga inkosi lo nyaka. Ngiyabonga ngumasengo okobulawayo ephumule emadonkini.
Sanibonani, sanibonani Studio 7, sanibonani. Noma nje iindaba zami zingasoze zibe sakhulunywa, I don't know. Kodwa ke hayi lami ngiye ngisike elijikayo kuZANU PF. Zobohla amanyosi. Thina singabanye abantu esivele sifanele ukuthi singangeni kikho lokhu, sibukele ngoba akudingi thina. Okwezani akudingi thina, kuright impela, yekelani bezehlulekele bebodwa. Ngoba bathi besenza into le lokuze nokuthi bathathe izano bayenze ukuthi kungani kuthiwa amanye ama-parties ngama-tribal parties, especially ZAP, beqamba amanga. I-ZAP ine-90% abantu baseMpumalanga and saqhubeka sayesi-ZAP yadiliza izano kanti vele i-M yabo yokuthi bebenzi one party state. Kanti vele wayengakhulumanga yena ngokwakhe umnanga ukuthi lapha simina sengiyinkosi sengisenze one party state. Uyagula lokhu.
Sanibonani, sanibonani kuStudio 7. Ngiyacela ikifundi audio yami beyizwe bonke abantu baseZimbabwe. Loba singakhuluma ngohlupho olwenzakala eZimbabwe kuthiwe sivukele upresident. Kodwa akukho kuhle ukuthi labantu abaphukileyo befake amabox. Siyacela bebe serious bonke abantu beZANU PF, bengazodlala ngabantu lokho okwenzakala kudlala ngabantu straight. Manje basasitshela nge-third term. Hayi, akukho kuhle lokho okwenzakala eZimbabwe.
Kanonyana Steve, Studio 7 basakazi bethu linjani, hayi thina siyaphila. Cilani like lisibuzele uchumo gawule noma lakhe inkomo ngathi bonke nje abantu bemathibile le ndaba kuzano indaba le ekuthiwa isindebele ofanele sife esikolweni sasafundiswa ukuthi bathini ngayo le ndaba le ngoba sibuloko sibazwa ngoba ibhizi nge-30 kuthiwa 30 wathi 30 kamnangakwa le nge-30 bathini ngale ndaba le yezikolo ukuthi isindebele ofanele sife. Cerani besiphendule nje uchuma singabantu bakomthwakazi ukuthi bathini into le efundiswa ezikolweni ukuthi isindebele sofanele sibulawe. Ma uthi awufuni kubhalisa ishona ukuthiwa yi-language yakuqala, sicela besiphendule khonapho uJoseph walokumalakhe inkomo.
Studio 7, Studio 7, salibonani. Kanti afundwa ngaphi lama-audio? Afundwa ngaphi? Silalela abanye, eyami kayifundwa. Ayifunda, sibonge bakithi, sibonge uNkulunkulu ngezulu. Sekungani uNkulunkulu angasilalela asenzele kuhle esikucela kuye, sithole izilimo amabele sike siphumule ukuthenga impupho bakithi emakhaya. Siyabingelela bonke abasakazi, kayidlalwe phele yami lami Studio 7, kanti kuphambana ngaphi?
Labo ngabanye babalaleli beStudio 7 besipha imibono yabo.
Linjani balaleli bomsakazo weStudio 7? Sifisa ukulibikela ukuba sesile WhatsApp channel eVOA Ndebele. Ngena khona manje kuVOA Ndebele WhatsApp channel, lapho esilinika khona izindaba zeZimbabwe ezimqotho, ama videos, imifanekiso lokunye. Ngena nge-link efakwa kuma WhatsApp groups eVOA Ndebele lamanye elijayele ukuthapha khona izindaba zethu. Ulakho njalo ukudinga iVOA Ndebele WhatsApp channel ku WhatsApp yakho, ungene kuyo ngokuvula ilinki ekhona lapho. VOA Ndebele WhatsApp channel yinkundla yakho.
Le Studio 7 esakaze eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha e Voice of America ese Washington DC. Lingakhohlwa liyalandela uhlelo lwe-Live Talk namuhla. Sixoxa ngokuxokozela kubandla leZANU PF ngodaba lokuthi uMongameli Emmerson Mnangagwa eqhubeke esesihlalweni na ngemva kokuphela kwehlandla lakhe ngomnyaka ka-2028. Singeke ehlukanike sikhangele ezinye zenhloko zendaba ebezikhokhela. UMongameli Emmerson Mnangagwa namhla ugcizelele isethembiso sakhe sokuthi kasoze aqhelise umbuso wakhe ngomnyaka ka-2028. Abahlamuki be-M23 sebehluthine elinye idolobho kwele-DRC. Silugqiba ke lapha uhlelo lethu namhlanje olivalelisayo ngoTabo Kancube ngesithi lilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupa inhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.